This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 28 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapato anopikisa nemasangano akazvimirira oga voshora hurumende nekusada nekurambidza kwayo vanhu kuratidzira murunyararo.
Kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa uyezve vanotungamira vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende ndivo hurumende yacho.
European Union inoramba kubvisa gweta guru rehurumende rakamiswa basa vaJohannes Tomana pavanhu vakatemerwa zvirango.
Ikodzero dziti dzachikorwa. Iko zvino kune zvakawanda zviri kuitika kuAmerica vari kupfurwa, vanhu vatema vari kupfurwa. Saka mahuman rights avanotaura ndiapi?
Asi veZANU PF vanoshora danho iri. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yoshora kusungwa kwenhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association nenyaya yekushora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dr. Patterson Dzamara voendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigunun'una nemamiriro yakaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemapato anopikisa hurumende pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemashoko avo avakataura nezuro ekuti hurumende yavo ichasunga kana kurambidza veruzhinji kuti varatidzire kusafara kwavo neutongo hwehurumende yavo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevaiva varwi muhondo yerusununguko pamuzinda webato ravo, vaMugabe vakati vese vacharatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachaorera mumajeri.
Tumapati tumwedu kana tikoda kuita mademonstrations atiko nehasha, mapurisa ndeedu onai kuti twakandwa mumajeri tumbonoravirawo sadza romujeri.
Mashoko avaMugabe aya ashorwa nemapato anopikisa hurumende yeZANU PF, mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ vaElton Mangoma vati zvakataurwa navaMugabe izvi zvinoshoresa uye zvinoratidza kuti vaMugabe havatevedzeri zviri mubumbiro remitemo yenyika.
ZvaMugabe izvi hazvigashiriki zvachose nekuti akuda kuita kunge nyika ino inyika yababa vake.
Mashoko avaMangoma aya atsinirwa nemutungamiriri wemavambo Kusile Don kana kuti MKD vaSimba Makoni. VaMakoni vaudza Studio 7 kuti mashoko emutungamiriri wenyika anoratidza kuti nhengo dzeZANU PF chete ndidzo dzine mvumo yekuratidzira, vachiti izvi zvinoburitsa pachena kuti mutemo hausi kushandiswa zvakaenzana kumapato ari munyika.
Kana Mugabe akataura zvekuti vanoda kusungisa vanoratidzira, munzwisise kuti vari kureva vanoratidzira vachimukwikwidza kwete vanomutsigira iye.
Zvichakadaro, mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Walsh Mencube vakurawo nechiwai, vati sangano renyika dziri mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzemuAfrica reAfrican Union vave kufanira kuti vapindire muZimbabwe pakatariswa nyaya yekusachengetedzeka kweveruzhinji.
Ndofunga tose tiri kudaidzira SADC kuti chiuya itaure navaMugabe ivatsiure iva udze wokuti yava nguva yekuti vachifamba.
Zvichakadaro, rimwe remasangano anoshanda nevemasangano evechidiki vari mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira reta jamuka rinoti mashoko ava Mugabe aya haatarisirwi kubva kumunhu ane chido neremangwana revanhu vasina kana chokubata. Mutauriri wesangano iri vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 vari kuBaitbridge kuti vanoti vamubishi kuronga kuti vanhu varatidzire kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino vachiti havasi kuzobvuma kutyisidzirwa nemashoko ava Mugabe.
Isisu seta jamuka tinoti mashoko ava Mugabe aya haana kana basa, zvine basa ndezvekuti upenyu hwevanhu hufambe zvakanaka. Kutaura kudai ticharamba tichiratidzira, tiri kutokwidziridza geja, tichidzikisa geja, tiratidzira kusafara kwedu nezviri kuitika munyika.
Zvichakadaro, vechidiki veMDCT vanoti vari mubishi kuronga kuratidzira zvemwedzi wese muna Nyamavhuvhu kudzamara vaMugabe vabva pachigaro vachiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere nepamusana pekutadza kutungamirira kwavanoti kuri kuitwa navaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers Women Rights riri kushora zvikuru kusungwa kwenhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association nenyaya yekushora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vakasungwa mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia uye munyori mukuru wesangano rakarwa hondo iri vaVictor Matema Danda. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Rose Hanzi.
Isu semagweta ekodzero dzevanhu tiri kushungurudzwa chose nekuti tiri kuona magamba akarwira nyika aya achishungurudzwa vachisungwa. Tanzwa kuti vamwe vacho vari kuda kuchajwa nemhosva yekuti vari kunzi vanga vachiedza kubvisa hurumende yakasarudzwa nechisimba, kana kuti vari kunzi vari kuita zvekutuka mutungamiri wenyika. Ndo imwe chaji yacho yatanzwa kuti ndo yavachachajwa nayo.
Muchitarisawo zvavari kunzi vakaita, inganzi imhosva here yekuti munhu angatonzi aida kupindigura hurumende?
Isu tinongo tarisa pabumbiro remutemo rinotaura kuti munhu anokwanisa kusarudza munhu waanenge achida kuwirirana naye, nekutiwo munhu anokwanisa kutaura zvaanenge achida kutaura. Ndo dzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo. Tichitarisa zvakaitika, tinenge tichiti vaida kuteedzera zviri mubumbiro remutemo zvinovabvumidza kuti vakwanise kutaura zvavanoda kana kuti vawirirane nemunhu wavanoda kuwirirana naye.
Muzvare Rose Hansi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muningina wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, nechitatu vakasvitsa gwaro ravo renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachichema kuhurumende yavo kuti haisi kuratidza hanya mukutsvaga mukoma wavo pamwe nekukundikanawo kwehurumende kufambisa nyaya dzezveupfumi nemagariro zvakanaka. Dr. Dzamara vanoti semhuri zvinovarwadza kuti papera mwedzi gumi nemisere pasina chavati vanzwa pamusoro pekutsakatika kwemumwe wavo, kunyange hurumende yakakomekedzwa nematare edzimhosva kuti ibatsire mukutsvagwa kwemurume uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya yavo.
Hongu, ndakakwanisa kusvitsa gwaro rangu rekututumwa nemutungamiri wenyika nezuro, uyezve ndikasiya rimwe fowamudenda muparliamendi. Mugwaro iri ndirikututumwa maringe nekabatiro dzari kuitwa yakaine mukoma wangu. Ivo semutungamiri wenyika vaMugabe hapana chavati vataura maringe nekushayikwa kwemukoma wangu, ende hurumende yavo haisatiwo yatora madanho atinotarisira kuti vanofanira kunge vachitora panoitika chitiko chakadai, nekuti ivo ndo vane donzvo, ndo vane basa rekuchengetedza kuti vanhu vemuZimbabwe
vakati masitizen pachirungu vari kurarama neudhamu uyezve vari kunge vachichengetedzeka vari munyika yavo.
Zvii zvimwe zvamuri kunyunyutawo nazvo mugwaro iri? Tinoona kuti hamuna kungobata nyaya yekutsakatika kwavaitai dzamara chete.
Ndikutsutsuwawo nekuda kaitikiro kari kuita zviri munyika, kaomero keupenyu kari kuitika munyika yedu, and tiri kutaurawo nemutungamiri wenyika kuti zvanga zvakanaka kuti isu kumazimbabwe taitaisa musoro pamwe sevanhu vane tobatsirana titinge tichitora nyika ino pairi ichienderera mberi, kana kuti ivo nemutungamiri wenyika nekukundikana kwavari kuita zvatiri kuvakumbiravo nezvetiri kuvakumbira kuti dai varo vakwanisawo kunge vachisiya chigaro vachitenderawo vamwe tivange vachitungamira, kana zvekutaurirana nekubatira pamwe nemushandira pamwe semajuru zvaramba.
Asi mungaona here vamugabe vachitambira kurudziro yenyi?
Kutarisa kumashure nekuziva kwatinovaita zvakadai zvinokwanisa kukagamuchirika kwavari, asi nyaya yekuti zvinokwanisa kukagamuchirika kwavari hazvaifanira uye hazvifanire kuti isu tirambe takangonyarara. Saka inini ndo saka ndakazotora danho iri rekuti mutungamiri wenyika anofanira kunge ane chaanokwanisawo kutaura.
Avanga vari Dr. Patterson Dzamara, vanove munin'ina wavaitai Dzamara, vari parunhare muHarare neStudio 7. European Union inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa gweta guru rehurumende vaJohannes Tomana nevamwe zana nemakumi maviri. Izvo zvinotevera kukwira kudare reCourt of Justice kwainge kwaitwa navaTomana. Nyaya yavo vakanga vatanga vaikwidza kudare reGeneral Court, iro rakaramba chikumbiro chavo gore rapera zvakapa kuti vaende kudare repamusoro iri. EU inoti vaTomana vanoshanda nehurumende kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch waDewa Mavhinga.
Hatida kushamiswa zvachose nekuti ndo zviripo kuti zvirango zvaifanira kuti zvinge zviripo maringe nechibvumirano cheEU neZimbabwe cheCotonou Agreement chinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa uyezve vanotungamira vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende ndivo hurumende yacho.
Asika hurumende iri kuti zvirango izvi zviri kukanganisawo vanhuwo zvavo muZimbabwe, kwete vanhu vari kunzi vakatemerwa zvirango.
Zvirango zveEU izvi zvinotaurwa kungodzivisa vakuru vakuru ava kuti vasafambe vachishanyira nyika dzekuEU, ndochekutanga. Chepiri kuti zveupfumi hwavo pauzima zvavo ivo ndo zvinonzi hazvichakufanisi kufamba, hadzisi nyaya dzekudyidzana paupfumi hwenyika, kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch waDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo nhengo yeZANU-PF inova sachigaro wekomiti yezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza, akavabvunzawo maonero avo nezvenyaya iyi.
Izvozvo zvinobva zvareva kuti ava vanhu ava maBritish nemamwe varungu vekuEurope havasi kuda kuti tidyidzane zvakanaka. Saka isu ticharamba tichiita zvinoita kuti nyika yedu ibudirire. Kana ivo vachirambidza vachiramba kuti vanhu ava president nevamwe vavo varambe vari pamasanction inhamo yavo, isu tichaita zvinoita kuti nyika ino ibudirire. Saka tichatorawo matanho yedu isu seZimbabwe ekuona kuti tararama sei. Chimwe chiro ndechekuti iye zvino hapana chataka tichiendesa kuEurope ikoko, saka hazvina nebasa rese, ende iye zvino tava kuita mabhizimisi edu nenyika dzatinowirirana nadzo dzakafanasana China nedzimwe dziri kuAsia. Saka ivo kana varamba vakasunga, isu hatina basa navo, ngavasunge zvavo.
Asika vari kuti hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu, Honorable Paradza,
ikodzero dzipi dzatyorwa? Ngatimbotarisai kana iko kuEurope kwacho. Iye zvino tina MP akaurayiwa wekuBritain uya. Iko zvino kune zvakawanda zviri kuitika kuAmerica, vari kupfurwa vanhu vatema vari kupfurwa. Saka mahuman rights avanotaura ndeapi?
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde mudare reparamende, vaKindness Paradza vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Amai Hillary Clinton nasi vari kutariswa kutaura pagungano re-Democratic Convention rikuitwa kuPhiladelphia kuPennsylvania. Amai Clinton ndo mudzimai wekutanga kusarudzwa kuti vamirire bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica. Sarudzo idzi dzichaitwa muna mbudzi pakati paamai Clinton neshoroma iri kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump. Nezuro vakuru vakuru vebato remaDemocrats vakataura mashoko pagungano iri ekuti vanhu vavhotere amai Clinton. Vakataura vanosanganisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama avakatambirwa nemufaro mukuru. VaObama vakati munhoroondo yeAmerica hakuna murume kana mudzimai akapinda muhofisi yekutungamira nyika akagadzirira saamai Clinton.
That's the Hillary I've come to admire. And that's why I can say with confidence there has never been.
Munhoroondo yenyika yeAmerica hamuna mudzimai kana murume akapinda muhofisi yekutungamira nyika akagadzirira sezvakaita amai Clinton. Amai Clinton ndakashanda navo kwenguva yakareba uye munhu akagadzirira kutungamira nyika anoremekedzwawo nedzimwe nyika dzekunze.
Vamwe vakataura pagungano rane zuro iri mutevedzeri waObama vaJoe Biden ava vakashoravo vaTrump.
How can there be pleasure in saying you're fired?
VaTrump havana kana basa nevashandi. Munhu asinganzwisise matambudziko anosangana nevashandi. Nekudaro, vanhu havafaniri kunge vaine chivimbo navo.
Vaimbova meya weNew York vaMichael Bloomberg vakataurawo pamusangano uyu uye vakashorawo vaTrump zvakanyanya. Mutevedzeri waMike Clinton vaTim Kaine vakatiwo vaTrump vanongovimbisa vanhu pasina gwara rekuti vachaita sei kugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa.
Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed.
Va Trump vanongoudza vanhu vese kuti ndivhoterei nekuti ini ndakavimbika, asi hapana chinobatika kana chinhu chavaratidza vanhu kuti ndochavachaita kana vachinge vavhoterwa kuti vange vachitungamira nyika yeAmerica.
Tichiri panyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata amai Chioneso Mpofu vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ndiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka nekuti vanhu vacho vakabatana, kunyanya zvikuru nespeech yakapiwa naObama nezuro yekuratidza kuti zvaakaita iye ari kuzviendesa mberi kuna Hillary. Haungambofungi kuti vanhu vakambonetsana pamaelections aya makore mana apfuura. Vakaisa atoti pachirungu madifferences padivi, vakatora zvenyika yavo pamberi, nezvavakaendesa pamberi kuti saka akumuendesa pamberiwo iye Hillary achimusapota, akamukurudzira zvikuru. Zvinhu zvakandibata mwoyo wangu chaizvo izvozvo.
Takanzwa kuti Hillary Clinton akahwina pasarudzo yemaelections. Vakadzi vari muZimbabwe, Joyce Mujuru, Marceline Chikasha, vari kupinda mumaelections e-2018. Munoti chinazvo?
Ndisingatasa kuti mapati ekuti chiasingoti nekuti madzimai. Chinhu zvakanaka, zvinhu zvinodadisa nekuti vana mai tine moyo murefu. Ende uyezvikanzwa kuti madzimai tave pane chimwe chinhano. Tabva kukare kare kwekuti madzimai taibvanyirirwa kunza of hauna chekutaura mumba mako chaimo chaimo. Kana mubhaibheri mukatoti hanzi madzimai mainzi baba vakafa hauna chaunowana panhaka yababa. Tava pane chimwe chinhano chekuti hautokwanisawo kudi kutokambeina utonga wenyika.
Amai Chioneso Mpofu vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitaura naChioneso Jani weStudio 7. Vari kuratidza mabhuku avo vachibva kune dzimwe nyika vari kuchema nerekuti mabhuku avo ari kurambidzwa kupinda munyika neveZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA vachiti ngavatange vabhadhare mari yemutero kupinda munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusika wemabhuku weZimbabwe National Book Fair nezuro, vanodhinda nekuburitsa mabhuku kuGermany vaNaren Biseru vekambani yeVuga vanoti mitemo yemunyika yekupinza mabhuku yakaoma zvikuru, izvo zvaita kuti vatorerwe mabhuku avaida kuratidza pamusika wemabhuku. vabisero havana kuruma vachifurudzira apo vakaudza gurukota rezvedzidzo vaive munyarikane pakuvhurwa kwegungano iri vaLazarus Dokora vachiti hurumende inofanirwa kuvandudza mitemo yayo. Vabisero vanoti mabhuku akawanda avainge vauya navo akatorwa nebazi rezimura panhandare yendege yemuHarare. Vadokora vakaudza vabhiseru kuti gore rinouya bazi ravo richaona kuti vanoratidza nekudhinda mabhuku havabhadhare mari dzemitero. Asi mutauriri wezibf vablazio tafirei vanoti bazi rezimura riri kutsvaga uta nemugate sezvo hurumende isina mari. Vatafirei vanoti kuita kwezimura kunopesana nemutemo wakabvumiranwa pasi rose weUnited Nations uyo unodzivisa nyika dzose kuti dzibhadharisane mari dzemitero dzemabhuku munyika. Vatafirei vanoti izvi ndizvo zvavakaonawo kuZambia kwakaitwawo gungano rakadai.
Vanhu vezimura vanofanira kutarisa kuti mabhuku maeducational books anoshanda nemutemo weUNESCO watakasainira wakaitwa 1950 isu taita independence tikanosaina magwaro iwayo kuti tiri vamwe vavo kuti hatibhadharisane mabhuku majuti.
Zvichakadaro muzvari Justina Mukoko vari kuratidzawo bhuku ravo rinotaura nezvekupambwa kwavo muna 2008 pamusika wemabhuku.
Kuuya kuzoratidza bhuku rangu pabook fair zviri kubva pakuti ndiri kudo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti kune bhuku rakadai.
Musika wemabhuku uyo wakatanga nemuvhuro uchipera nemugovera uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Igniting Interest in Reading for Sustainable Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Imwe ongororo yakaitwa ikaburiswa mubhuku reJournal Lancet inoti vanhu vanoshanda mumahofisi vanofanira kugwinyisa miviri kweawa imwe chete pazuva kuti vadzivirire zvirwere zvakaita semwoyo, zveshuga uye zvimwe zvirwere zvegomarara. Vanhu vasingagwinyisi miviri vanosvika mamiriyoni mashanu vanonzi vanofa pagore. Bazi reUS Centers for Disease Control and Prevention rinoti munhu anofanira kugwinyisa muviri kwemaminitsi 450 pavhiki roga roga. Vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump vanoti vaitamba zvavo apo vakati Russia inofanira kusora dzambambozha dzamai Hillary Clinton dzavanoti dzakadzimwa apo vaiongororwa nesangano reFBI kuti havana here kufukura hapwa apo vaishanda semunyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika nevanotsigira amai Clinton vari kushora zvikuru mashoko avaTrump aya. Pope Francis vanotungamira Church yeRoman Catholic pasi rose vanonzi vambopotsa vadonha kuPoland apo vanga vachishanyira imwe nzvimbo inokosheswa nevanhu vemunyika iyi inonzi Black Madonna. Mamwe mabishop uye vanhu vachengetedza vazomhanya kunovabata kuti vasadonha. Pope Francis vane makore 41 nemapfumbamwe ekuberekwa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vana veZimbabwe vari kutambira nemaonero akasiyana siyana kurudziro yechikwata chavana muzvinafundo icho chiri kuzvidaidza kuti Platform for Concerned Citizens kana kuti PCC yekuti munyika muumbwe boka risina divira rakarerekera rinofanira kubata matomo kusvika paitwa sarudzo muna 2018. Boka iri rinenge richinzi National Transitional Authority uye rinonzi ndiro chete nzira inokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaNick Mangwana pamwe nemutauriri weMDCT vaRobert Gutu. Tatanga kubvunza vamangwana maonero avo panyaya iyi.
Ipfungwa dzavo pfungwa dzavo singati vanhu vakafunga onyango vanga vafunga dzinoti ware vamwe vakafunga dzezvemuhampengo mafungiro avo hapana chakaipa chinoita kuti tisadero zvinhu zvese kuti munhu umwe munhu asangoita mapfungwa dzake paangofungira nyika yoenda nedirection yafunga ibumbiro remutemo rinonzi constitution ndo rinoti tungamirira kuti kana pakaitika maitikiro akadai tinodai kana pakaitika maitikiro akadai tinodai zvino zvavari kutaura zvese izvozvo hazvisi kuwanikwa mubumbiro remutemo bumbiro redinyowani zvaro idzva zvokutoti rakatotarira yatingati modern democracy ndokutarisa mamiriro anenge akaita zvinhu ese ese yatinoti every scenario saka ngavambofunga futi ngavadzokerei vaverenge mapeji aya machapta namavhesi kana vawana solution imomo vodzoka tochiita izvozvo
vagutu pfungwa dzenyu pavamwe vari kukurudzira kuti munyika muitwe national transitional authority
jonga ndaa ndichiseka hangu zviri kutaurwa nemunun'una wangu nehama yangu nacomrade nick achiti ngavadzokorore kuverenga bumbiro romutemo tiite zviri pamutemo ndiroda kuti nick azive kuti zviri kuitika muzimbabwe mazuva ano zvakaoma iye zvingangomunetsa kuti azive matamburiro atiri kuita kuno nokuti iye uriko kumafuramhepo ari kuengland kulondon saka pamwe zviri kumufambira kuno jonga vana vezimbabwe vatambura nokuti isu tinombofamba tichisvika kana kumamisha kuya nzvimbo dziya dzingangonzi muchirungu dziri remote mukatikati memaruzevha unoona dzimwe mhuri dzinotokuudza kuti dhara masvika panapa tatu ane mazuva matatu kana mana hatisina kumboriya kana sadza hurumende chaiyo yapuresident Robert Mugabe nezanup f yavo yakundikana ukaona kana kutatsurana kwavari kuita vari kurovana pachavo zuro chaiyo takavona vari kutaura varikupopotedzana
ndichakubatai muromo wagutu nditi kuna vamangwana asi hurumende yezanup f vamangwana iri kuona here kutambura kuri kuita vana vezimbabwe nezviri kutaurwa navagutu uye zvii zvairi kuita nokuti tinoona kuti vanhu vari kuti kutambura uku kwaane nguva pasina zviri kugadziriswa
vanhu vatambura zvechokwadi hatingarambi zviri kutaurwa navagutu kuti vanhu vari kutambura ichokwadi vanhu vari kutambura tingava varevi venhema tikaramba kutambura kwavanhu asi chiri kuitika ndechokudaiwo kwete vagutu pachavo but vanhu vano mafungiro akafanana nemukoma wangu vagutu kana kuti sekuru vangu vaguta ndo vanoti kana solution yakuda kuitika kana kukanzi kwakuda kuwanikwa mari dzakati vanhu vavanoti haikona kupa vanhu ivavo mari haikona kupa vanhu ivavo musavapa mari toda kuvabvisa zvino imimi mukuti kana maita iyo transitional authority masuspenda constitution because zvino zvamuri kuzvinotoreva mei muchagoshandisa ipi kana musingashandisa constitution takususpenda takutoita kunge taita kuu ndo zvinoita vanhu vanenge vaita kuu masoja anenge apandukira hurumende vanosuspenda constitution
vagutu muri kutsigira nyaya yenational transitional authority ndiani wamungafungidzira kuti vanofanira nge vachiitungamira
kuti ndidome kuti ningi nanhingi ngavatungamire ndinenge ndada kuzvitumadza nekuda kutungamira vana vezimbabwe mafungiro avo kunenge kuri kuresva zimbabwe ine vanhu vakatsvangamuka pfungwa tine vanhu vane pfungwa dzinopinza dzakateshera kuita reza chaiko reza waya saka isi toda kungoti nyaya yetransitional authority haisiri yokuti taakuita kuu zvataurwa nanick bodo kwete haisiri zvekuti taakususpenda constitution kwete bodo inyaya yokuti tiri kuti vanhu vezimbabwe matamburiro ataita ndeyekuti hurumende iripo iyi chero ikanzi inoramba iripo hayo asi yakundikana transitional authority inenge iripo kuti ichiita iyo manage the day-to-day affairs dzehurumende
vamangwana takambonzwawo mutungamiri wenyika varobert mugabe vachitaurira vakarwawo nderusununguko kuti kana makati ndisiye chigaro ndinogona kuenda asi vazosimuka vachitaura zvimwe chete takuona vamwe vatosungwa munoti nechiitiko ichi
statement yamuri kutaura vakandemiri munoigumira parod nokuti mukaitaura yese inoti chii inopedzisira ichiti tinozodzokera kuvanhu tonzwa kuti vanhu vanoti kudii asi katoda zvinhu zvine order mawar veterans kana kuti vakataura zvavakataura vakataura zvavakataura iye zvino izvi chatinongoziva ndechekuti kuzanup f kwedu uku ndokuva kune nyaya dzeutungamiriri nokuti tisine tine mutungamiriri kusvika 2018 mutungamiriri wedu tichamusarudza in 2019 saka
nepakutisarudzakuti nokunetsa kuri kuita zvinhu kuondomoka kwaita economy nick kuti tisvike kose kwavari kutaura kunana 2019 uku dee kuri kuti uriuno muzimbabwe uchiona zviri kuitika matamburiro ari kuita vanhu isu tiri kuti transitional authority iyo inotobatsira nokuti pari zvinoka
zvakapanana nemunhu uya anonzi arwari sisa unonzi ukanonokerwa kusvikirwa kutorwa kuti uendeswe kuchipatara neambulensi kana nevane dzimota unokwanisa kutonzi vatozosvika vashayikira muzhira
jonga kandemi.